This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechipiri gunyana 16 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitei zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Sangano rinomirira masangano ose evashandi vehurumende reApex Council rosangana mangwana kuti rizive nhunha dzevashandi vehurumende.
Mutemo wehurumende unorambidza kutengwa kwezvinhu zvakaita semadomasi nezvimwe kunze kwenyika wotambirwa nenzira dzakasiyana-siyana.
Gurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa votaura zviri kuitwa nenyika mukudzivirira chirwere cheEbola.
Musakanganwa kuti mukupera kwechirongwa chino tichaverenga tsamba dzenyu nekuda rambai makateerera kuStudio 7.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano rinomirira masangano ose evashandi vehurumende reApex Council riri kutarisirwa kusangana muHarare mangwana kuti rizive zvinyunyuto nezvishuviro zviri kubata vashandi vehurumende mukushanda kwavo. Sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vanoti nyaya huru yavachakurukura ndeye bhajeti repakati pegore rakaturwa svondo rapera negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, iro vanoti ndiro rakanonotsa kuti vaite musangano wavo weApex Council sezvo vaimirira kutanga wanzwa zvaizoturwa navachinamasa. Vagundani vanoti dzimwe nyaya dzichakurukurwa dzinosanganisira bhajeti ra-2015, nzvimbo dzekuti vashandi vehurumende vavakire dzimba dzakavimbiswa nehurumende nezvimwe zvakadaro. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tiri kusangana mangwana panguva iyo mazuva mashoma apfuura takanzwa isusu urongwa huripo maererano noupfumi hwenyika, maererano nemari, hwakadai kutonongorwa nemukuru mukuru Minister weFinance. Saka zvakakosha kuti sedare reApex Council tigare pasi titsvage kunzwisisa kuti zvakataurwa izvi ndo zvatanga takamirira kuti kugozotaugwa izvozvo kana pakati nepakati pegore pasvika. Tione kuti pane chauviri here chinobuda chinoenderana nekuti mari dzinotambira vashandi vehurumende dziwedzerwe. Saka naizvozvi tanga takamirira kuti statement policy yacho inaiyo iitiwe yakabudiswa naminister of finance. Ndosaka takuchigara pasi mangwana tione kuti zvitemo zvedu zvinozadzikiswa here.
Panga paino kunyunyuta kubva kune mamwe mapoka evashandi vehurumende kuti sangano reApex Council harina kukwanisa kuti paitwe hurukuro dzekuti vawane mihoro yepakati pegore, munoti?
Ndinotenda kuti chisina papanogona kunge ari mashoko efeedback. Musangano wakaitwa weJoint Negotiating Council pakati nepakati pegore wemidterm. Musangano iwoyu ndo wakachisunga kuti chiregai tichimirira kuti ko statement ichabuditswa naminister of finance inenge ichipichini. Saka ndo statement yatanga takamirirai. Zvino zvoita sekuti statement iyo yanonoka sezvo isusu taiitarisira kuti dei yakabuda pakati nepakati pegore. Zvaiita kuti zvienderane nekuti vashandi nesu tigutsikane kuti kana pane zvinenge zvakaoma zvakaomera papi. Saka chatisaramba tichisimbisa ndechokuti isu kuApex Council, masangano edu ese anova nhengo dzeApex Council, tichenjere kuti tikurumidze kudzokera kuvanhu, tinovapa feedback. Izvozvo zvakakosha. Kana vanhu vachidaro ndinozvitambira uye ndozvatoda kuti tigadzirise kuitira kuti munhu wese azive kuti chinhanho chatiri ndechipi uye takuenda kupi mberi, sezvo isusu tiri vamiririri tisiri vatungamiri vavo vokuti tinovafungira zvese.
Vanga vari sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi uye riri nhengo yeApex Council reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano reApex Council harisi kuita zvikuru zvinobatsira vashandi vehurumende.
Chiripo ndechekuti takatomira-mira tichiedza kukurudzira vamwe vedu kuti tiite musangano uyu nepamusana pekuti gore raakutonosvika kumukombero tisina gwara gore rinotii. Patatanga gore rino zvakabuda pachena kuti takanga tataura nenyaya yemanonmonetary incentives, takanga tataura nenyaya dzepension, takanga tataura nenyaya dzekuti nyaya dzemasalaries progression zvinofamba sei, takanga tataura nenyaya debunching. Zvinhu zvese izvozvo hazvina kunyatsokomberwa zvakanaka nekuti iye zvino matisi anenge achitibvunza kuti manonmonetary incentives amaitaura aya ari kuti, hatina mhinduro. Saka todavira kuti hurumende ngaichitipindura mibvunzo iyoyo. Saka tiri kuti musangano wamangwana ndevekuti gadzirira isu tiri tega sevashandi vehurumende kuti hurumende ngainyatsotibudira pachena kuti tiri kutamba murima here kana kuti tine gwara remugwagwa wakati jekererwa tiri kutevera.
Asi imiwo senhengo yeApex Council muri kugutsikana here nemashandiro ari kuitawo sangano renyu kwete kungopa hurumende mhosva?
Handisi kugutsikana, ndepamusana pekuti ndinototadzika kuti kana isusu seApex Council tirisu vatungamiri gore rinotokunga ndiwo musangano wechipiri rekana wechitatu tichitadza kugara pasi tichienda mberi. Saka hurumende yake inoramba ichingohwanda ichiti hamuna kuuya kwatiri. Zviri nani kuti misangano iwande totopedzira tichiisa simba nepresha kuhurumende kuti teererai zvatiri kutaura nekuti iye zvino hatina paita musangano, hatina zvisungo zviripo ende inini ndinokunyunyuta zvakanyanya nepamusana pekuti pamwe munotozopedzera mafunga kuti utungamiri hwatakaisa hwatsoka hausiwo.
Asi chii chiri kuita kuti mutadze kunge muchisangana?
Inyaya dzemakakatanwa, inyaya dzemasimba, vamwe vanosanganawo nevamwe isu vamwe tisipo, hauzozvinzwisisi kuti pamwe inenge itori programu yehurumende yekuti hatifaniri kutombosangana. Saka hautozozwisisi kuti chii chaizvo chinenge chichiitika nepamusana pekuti kana tiri vanhu vari kuti tiri kuzoza tiri kuita roveka kuita kunge bhasikiti ratizirai kare kuti ukurukuruka ukurukurukudunuru.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutemo wehurumende unodzivirira kutengwa kwezvinhu kunze kwenyika zvinosanganisira madomasi, simendi, mukaka nezvimwe wakatanga kushanda nezuro. Mutemo uyu uri kutambirwa nenzira dzakasiyana-siyana neveruzhinji. Gurugota rezvemaindustry vaMike Bima vanoti vakatora danho iri nechinangwa chekusimudzira makambani anogadzira zvinhu munyika. Kunyange hazvo vamwe vachifara nedanho iri, vamwe vari kuchema-chema vachiti izvi zvichakonzera kudhura kwezvinhu kanawo kushayikwa kwazvo muzvitoro. Vamwe vari kuti danho iri richanetsa nekupindana kwenguva. Vamasimba kuchera inyanzvi muya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development. Tungamiri Nkomo weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe maonero avo.
Tinati chinhu chakanaka chaiitwa nehurumende kana tichizvitarisa neziso remurimi wemuno muZimbabwe kuti zvinhu zvakaitawo semadomasi nemaonyeni chero nemagwiri zvinhu zvisingatafani kutengwa kubva kunze kwenyika asi zvinhu zvinofanira kurimwa muno muZimbabwe. Asi tinoona kuti varimi vazhinji, varimi vasati vane mari dzekuti vakwanise kurima zvirimwa izvi kuzadzikisa yatingati dhimandi kana kuti zvido zvezvirimwa izvi pamisika yemuno muZimbabwe. Saka tinoona kuti chingangoitika ndechekuti zvinhu izvi zvingangoshomeka munyika kana kuti mitengo yazvo ingangokwira. Tichitarisawo kuti zvinhu zvigadzirwe muno munyika zvinoti dhurei kudarika zvinhu zvekunze kwenyika. Saka zvinhu izvozvo zvekuti zvinhu zvingangoshayikwa kana kuti zvinhu zvingangokwira mitengo zvinhu zvingangoitika kubudikidza nekurambidzwa kwaitwa nehurumende kuti zvinhu zvitengwe kunze kwenyika.
Saka chii chinofanirwa kuitwa apa semaonero enyu?
Chekutanga tinofanira kuitika ndechekuti hurumende inofanira kuti uku ichirambidza kutengwa kwezvinhu kunze kwenyika asi uku ichipawo mari chekutanga kuvarimi kana kuti ichiita kuti varimi vawane mari kwete kuvapa mari dzekuti nhasi takupai mangwana toramba tichikupai. Vapiwe zvikwereti zvekuti vakwanisewo kurima, vachavaonewo kurima sebhizimusi kuti vange vachikwanisa kurima zvirimwa zvinodiwa nemaketi yemunomu. Chechipiri, kune vemaindastry mishina iri kushandiswa maindastry emuZimbabwe mizhinji yacho yatendera, mizhinji yacho yasa kusakara mizinzi yacho haitanyanyi kushanda zvakanaka zvinoitawo kuti zvinhu zvinge zvichidhura pamusika saka hurumende inofanira kutsvakawo batsira kutsvaka maindastry aya kuti vavape mari yakakwana inoita kuti vagadzire vatenge mimwe mishina mitsva inoita kuti zvinhu zvigadzirwe nemitengo yakati dererei
vamasimba kuchera vanoongorora nyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano recenter for disability and development vanga vachitaura vari parunare muharare natungamiri nkomo westudio 7 Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Dunhu reZANU PF Bulawayo rabuda nemazita mana evanhu vari kuda kukwikwidza chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato iri. Vari kudawo chinzvimbo ichi vanosanganisira sachigaro weZANU PF vaSimon Kayamoyo, gurukota rezvemukati menyika vaKembo Mohadi, sachigaro weBulawayo vaNelson Lovu, pamwe nenhengo yePolitbureau vaPekezela Mpoko. Dunhu reBulawayo rinoti richagara pasi mukupera kwesvondo kuti ribude nezita rimwe chete remunhu arichatsigira paCongress kuti atore chimwe chezvigaro zviviri zvivatevedzeri vemutungamiri webato. Chigaro ichi chakasiiwa namushakabvu vaJohn Komo avo vakashaya gore rapera. Chimwe chigaro chemutevedzeri wemutungamiri china amai Joyce Mujuru. Asi zvigaro zvose izvi zviri kukwikwidzwa paCongress yebato ichaitwa muna zvita.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateriri musakanga noti munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vemauto muNigeria vanoti vatongera rufu mauto gumi nemaviri. Mauto aya acho araiwa achiitwa zvekupfuurwa nevamwe vane unyanzvi hwekupfuura. Mauto aya anga achipomerwa mhosva yekuedza kuuraya mukuru wavo pamhirizhonga yakaitika kumaodza nyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria. Vakuru vakuru vemauto vanoti mauto aya akapfuura motokari ya Major General Ahmed Muhammad pamuzinda wemauto mudunhu reMaidiguru umo mune chikwata cheBoko Haram chiri kurwisa hurumende. Dare remauto rawana mauto aya aine mhosva yekuramba kuteerera vakuru vakuru uye kushandisa mashoko anozvidza pamwe nekutadzisa kutakurwa kwemitumbi yevamwe vavo vainge vafa mushure mekurwiswa. Mauto emuNigeria achibatsirwa nendege dzehondo ari kuedza kurwisa Boko Haram, asi mauto ari kunyunyuta nezvaanoti kushayikwa kwezvombo nemishina inodiwa kuti akwanise kuzvidzivirira.
Mumwe mukuru mukuru muhurumende yeSyria ari kushoropodza pasi rose nekusiyiwa kwakaita nyika yake yeSyria pamusangano wekuzeya nzira dzekurwisa chikwata cheIslamic State wakaitwa muFrance neZuro. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekunze kweSyria vaFaisal al-Makdad vati musangano wekuParis chimwe chiitiko chatora gwara risiri iro uye vatiwo nyika yavo inodavira kuti musangano wekurwisa vanoita mabasa eugandanga haufaniri kusiya vamwe vakatarisana nedambudziko iri. Vati Syria yagara ichirwisa magandanga kwemakore matatu uye Islamic State iri kurwisa vanhu vemuIraq nemuSyria. Vatiwo kuSyria muurongwa uhu kuchapa kusiya Syria muurongwa uhu kuchapa kuti urongwa hweavo vakasangana muParis nemuJeddah ukundikane. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vakati havasi kuzoshanda neSyria nemutungamiri wayo vaBashar al-Assad mukurwisa Islamic State. America inotora vaAssad semutungamiri ari kunze kwemutemo uye semupari wemhosva.
Paramende yemuUkraine yatambira mutemo unopa masimba ekuzvitonga matunhu ari kumabvazuva kwenyika iyi ayo anga achitsigira kupatsanurwa kubva muUkraine. paramende iyi yaregererawo vose vanga vachirwisana nemauto ehurumende. Biri remutemo mutsva iri iro rakafungwa nemutungamiri weUkraine vaPetro Poroshenko rakanangana nekupedza gakava remwedzi mishanu iro rapatsanura nyika iyi. Asi vari kutsigira Russia uye vari mberi panyaya yekupatsanurwa kwedunhu rekumabvazuva kweUkraine havana kuratidza kukosha kwezvaitwa neparamende. Mutungamiri wehurumende mudunhu rakazvipa masimba reDonetsk vaAlexander Zakhanekov vaudza sangano renhau muRussia reRia Novosti kuti mutemo uyu unoda kutanga wasainwa navaPoroshenko uye woziviswa nevekuruzhinji kuti utange kushanda. Vati kana wadindwa vachaturukirawo kuRussia kuti izvi ndo zvinenge zvaitika.
Rambai makateerera kune pfenyuro yevanhu anemi muchirongwa. Ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu. Nyika dzemuAfrica nemasangano anopa rubatsiro anoti nyika dzakabudirira dzinofanira kuwedzera rubatsiro kunyika dzekumawirira kweAfrica dzavirwa nedambudziko rechirwere cheEbola. Chirwere ichi chauraya vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu pavanhu zviuru zvishanu zvakabatwa nacho. Nyika dzabatwa nechirwere ichi dzinosanganisira Liberia, Guinea, Nigeria, Sierra Leone, Senegal neDemocratic Republic of Congo. Bazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization rinoti pari kudiwa mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora yekushandisa mukurwisa chirwere ichi. Bazi iri rinoti chirwere ichi chakomba zvakanyanya pane zvarati ramboona munhoroondo yechirwere ichi. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vari kutarisirwa kuparurawo chirongwa chekutsvaga mari nerubatsiro rwokurwisa denda iri nemusi wechina.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vari kutarisirwawo nhasi kuti vazivise veruzhinji kuti nyika yeAmerica yave kutumira mauto zviuru zvitatu kuLiberia kunobatsira mukurwiswa kwechirwere ichi. America kusvika pari zvino yapa nyika idzi mari inosvika zana remamiriyoni emadhora. Zvichakadaro, kuchamembe kweAfrica, Zimbabwe inovasa chigaro weSADC ndiyo iri kutungamira urongwa hwekurwisa Ebola. Tabata gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parrenyatwa vanovawo sachigaro vemakurukota anoona nezvemutemo muSADC kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Tingati rakagadzirira sekugadzirisa koringakwanisewo. Chikuru ndechekuti tiite kuti chirwere chirega kupinda muno. Chikarega kupinda muno zvingatifadza munyika dzedu dzino dzeSADC. Saka tiri kunyanyorwisa kuti chirwere chacho chisapinde muno. Nekunyanya takanangana nemaborders edu kuti imomo hamusi kupinda chirwere. Saka tiri kuscreena vanhu vese vanobva kunyika dzotinoona kuti dzinenge dzine Ebola.
Muchitarisa idzo nyika dziri muSADC, pane nyika here yamungati iyi inoda kuti inyanyotarisiswe kudarika dzimwe?
Takangonangana nekuti muSADC medu tine imwe nyika wani yatoone Ebola kudhara ino inonzi DRC. Saka tiri kunyanyotarisisawo kumabhodha kunofamba matrucks awo etrade achiuya kudzimwe nyika. Kumabhodha ikoko ndoko tiri kudongorera zvikuru kuti dzinobva ikokoko dziongororwe. Zvakare tiri kutarisa futi kune dzimwe nyika dzinonyanyoita air travel kana kuti munoita maairlines kana kuti ndege dzinobva kure dzakawanda. Ikoko zvakare tinoda kuti kusimbiswe pakudongorera zvinenge zvichiitika.
Tichitarisa idzo nyika dziri kuchamhembe kuAfrica, mungati dzakwanisa here kuwana zvikwanisiro kana kuti hamungataya maresources pachirungu ekurwisa denda irori ndokunge razouya?
Tinofunga kuti maresources mazhinji anodiwa ndekuti zvirwere chirwere chacho chirege kupinda muno kuvharidzira. Saka tiri kuita dzimba dzekuti kana pane anenge abatwa nazvo tokurumidza kumuisa kwake ega nemishonga yekuti kana arwara tomupa madripu acho anodiwa nekunyatsotarisisa zvikuru pane nyaya yekuti vanogara nesu muno vagarisaniwo tinoti mapartners edu vanana WHO nevamwe vatibatsira nenyaya
yekuti tine zvipfeko zvacho zvakaya zvakafanira here zvipfeko zvinoita kuti chirwere chirege kupinda pane munhu anenge achiongorora umwe zvipfeko zvacho kana kuti protective clothing tinotarisira izvozvo ndokugadzirira kwacho kunodiwa ndinofunga kuti zvakaitwa izvozvo
tichitarisa muZimbabwe tinoziva kuti pane vamwe vanodhiraivha ivo marori aya vachienda kunana DRC ikokoko zvii zvamuri kuita pamiganhu apa dr parirenyatwa kuti muone kuti chirwere hachizopedzisira chatapurirwawo vanhu vari muZimbabwe
kana wabva ikokoko tinoda kuramba takakutarisisa kumasvondo matatu tichikutumira kukliniki kuti undochekwa temperature yako
gurukota rinoona nezveutano dr David parirenyatwa vari parunare muHarare
Tichiri panyaya dzeutano, sangano reCancer Association of Zimbabwe rinoti riri kutambira nemufaro chirongwa chehurumende chakaparurwa nezuro chekubaya vanasikana vane makore gumi nhomba yekudzivirira gomarara remuromo wechibereko. Gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa ndovakaparura chirongwa ichi nezuro kuBait Bridge. Pasi pechirongwa ichi vanasikana vane makore gumi vanosvika zviuru zvipfumbamwe vachabayiwa nhomba yehuman papilloma virus kana kuti HPV. Pari zvino bazi rezveutano rinoti richabaya vasikana vanodarika zviuru zvina nemazana mana kumarondera neBait Bridge chirongwa ichi chisati chapararira kune dzimwe nzvimbo munyika. Maneja wezvirongwa zveutano musangano reCancer Association of Zimbabwe, amai Patience Nyemba, vanoti sangano ravo riri kufara zvikuru neurongwa uhu. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura navo kuti tinzwe maonero avo.
Chirongwa ichi tinochifarira zvikuru isu veCancer Association because vana vanenge vabayiwa nhomba iyoyi inovabatsira kuvadzivirira kuwana HPV virus inoiyo yaonekwa kuti iri kukonzera gomarara remuromo wechibereko kumadzimai mazhinji saka isusu veCancer Association tinochifarira zvikuru chirongwa ichi takakachitarisira tichishuvirawo kuti dai waro nyika yeduwo yangodarowo kuvanasikana vedu
asi tinotarisa kuti vamwe vanga vari kushushikana vachiti ivo hazvisi nyore kuti mwana ane 10 years awanikwe achipiwa nhomba iyoyi zvinobatsira here kuti vapiwe nhomba idzi vachiri nemakore mashoma akadai
zvinobatsira nokuti zvinenge zvichibatsira kuita kuti masoja avo agadzirire anenge achizoumbwa zvangofanana nemunhu anobayiwa measles tinopa vana vari kuma 9 months nekuti zvinobatsira kuti vagadzirire masoja avo muviri yekuzozvidzivirira kuchirwere ichocho saka isusu tinoona sekuti zvinobatsira
muri kuona chakamira sei chirwere chegomarara rechibereko imo munyika pari zvino makatarisa mumadzimai
takatarisa mumadzimai gomarara remuromo wechibereko ndo riri kuuraya madzimai mazhinji muZimbabwe muno saka tinenge tichitofara nokuti tinenge taakubatsirwa kudzivirira madzimai edu vadoko nevakuru gomarara remuromo wechibereko nekuti takaonekwa kuti muvanhu zana kamu zvinenge makumi matatu zvinosvika kuzvitatu ndo zvakaonekwa kuti madzimai anofanira negomarara remuromo wechibereko vanofa kuburikidza negomarara iroro samagomarara ese anowanikwa mumadzimai anova ari about anosvika makumi mashanu nemanomwe 58% yecancer yegeneral cancer inowanikwa mumadzimai and 33% ye 58% inenge iri
avanga vari mukuru wezvirongwa zveutano musangano reCancer Association of Zimbabwe amai Patience Nyemba vachitaura vari muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7
muchirongwa chedu chelife talk na 8:30 PM tiri kutarisa urongwa hwehurumende hwekuda kuvandudza mutemo webhanga guru renyika kuitira kuti ripiwe masimba ekubhadhara zvikwereti zvemakambani ehurumende pamwe nezvikwereti zviri kutadza kubhadharwa nevanhu vanosanganisira vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vakapiwa matirakita dzimotokari nemishina yekurimisa asi vasiri kubhadhara zvikwereti zvavo uye vasingadi kuzikanwa mazita avo
kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai
kana muri kunze kwenyika munogona kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk
Yashika nguwe ya tunaverenga tsamba mbosha zenyu, pamwene ma text message, amuno tumira kuno ku Studio 7. Tsamba ya kutanga inoti, mukaverenga tsamba yangu ndinofara chose ama zangu, ndiri kwane mangwe, tiri uive shidiki waneta zvekupfuya mbudzi nehuku, tichedza kusimudzira nzvimbo yedu, tinokumbira rutsigiro kubva kwamuri. Ndinopedzisira nekukwazisa baba vangu vakwashira amai vangu Sisi Faith Forgiveness Yvonne namkoma Patrick. Ndinoti munofara here weduwe. Blessing Jonga na Sandra Murisei nebasa. Ndatenda hangu ndineitwa Bridget Kwashira.
Pamberi nebasa Jonga na Blessing tinoti rambai makadaro ndimoretsereo hanzvadzi dzangu dzinoti baba Rose, baba Aina na baba Pride Muchekechi vari kubulawayo. Munyori ana kuda kuti pasita rake.
Basa munyika amuchina ma certificate takatora sakare. Farisai ma A level emuna 2002 pa St Francis and St Clair High pa Guruve. Tatambura muZimbabwe dai hurumende yasunungura vano zvotochembera tisina mabasa. Muri toshandira sei ndini tatenda wenyu Petros Kashka gokwe nembudzia.
Makadiko Jonga na Blessing tiroti pamberi nenhaudze chokwadi ndoda kumhoresa vanoti Seva Fokoro, Stein Mandondo nevamwe vese vateereri veStudio 7 nditaps kumondoro.
Makadii mese vashamarari veStudio 7 munogona basa rambai makadaro. Mundimhoreserowo mafanzi angu anoti Ino, Onisimo, Tonde, Kuda na Tinashe. Ndafara nekuverenga tsamba yangu kwamaita nditatenda Maretso ari kwaSamukange.
Pamberi nekutaura chokwadi ndikwazisirewo mudzimai wangu Mai Ronald Ron Royce Violet Madondo pamwe na Leonard Zingoni Justil Chakwanda na Tencent Munikwa. Ndini Madondo Chris kumasvingo kwamapanzure.
Zvanzi nemumwe Studio 7 munotaura chokwadi musina divira makarerekera rambai makadaro nekutaura chokwadi. Ndini Zakaria Davidson kuchikombedze.
Zita rangu ndinonzi Blessing Mutsumba ndinobva kuchimani mani ndinofara kwazvo ndinofarira kwazvo musikana anonzi Sandra Nyaira nekugona basa kwake. Ndinoti enderera mberi hanzvadzi.
Mumwe anoti ndinokumbirawo kuti mundikwazisire hama dzangu dzinoti mukoma wangu Alfred Mugaviri, Peter Mugaviri, hanzvadzi dzangu dzinoti Rosina Mugaviri, Melfine Mugaviri na Martha Mugaviri, vanate zvara vangu vose vemuri yekwachabata kumasvingo kubhikita. Zita ndini Charles Mugaviri, ndiri kunawo kuJohnny kuSouth Africa.
Studio 7 shasha pakutevhenyura. Makadii varume, rambai makadaro nekuti panhau dzechokwadi. Kwazai mutereri mukuru vacharidza kwamutare. Ndini chitukudza kwamurewa.
Nyasha V Zeka anogara kuMozambique anoti ari kutsvaga hama dzamai vake dzekwamafini muZimbabwe. Munyora anoti mai vangu vakashaika ndichimudiki uye vaibva kuchivhu zita vachinzi Florence Mafini. Kana pana anozivawo hama dzangu ngaavridzire runare muchinyora, asi munyore haana kutipa namba dzake. Ndinodaira kuti achazviita munera mangu ana Blessing.
Hongo, muri kumberi varume rambai makadaro tinotsigira chaizvo chirongwa chenyu. Ndifarisireiwo hama dzangu dzose dziri muSouth Africa. Ndini Tyson Mutisi kumasvingo kubhikita.
Mumwe munyore anoti ini ndinofara chose nekushanda nesimba kwamunoita uye nekupakura nhau kwamunoita musina kwamunorerekera. Ndini Tawanda Nyangara kubhikita. Mundisimbisirewo mai vangu Mai Plaki nedzimwe hama dzose ndingabate denga kana mukaverenga tsamba yangu.
Basa munoita zvinofadza, asi dai mawedzera kugadzira mushina yenyu dzimwe nhau hatisi kudzinzwa. Ndini Daniel Chizurana kuMozambique Hlengani area.
Aiva vateereri, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Rambai muchinyora tsamba kuno kuStudio 7.
Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Sangano rinomirira masangano ose evashandi vehurumende reApex Council rosangana mangwana kuti rizive nhunha dzevashandi vehurumende.
Mutemo wehurumende unorambidza kutengwa kwezvinhu zvakaita semadomasi nezvimwe kunze kwenyika wotambirwa nenzira dzakasiyana-siyana.
Gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa votaura zviri kuitwa nenyika mukudzivirira chirwere chanetsa cheEbola. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonika iyi nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, Toksemina, Sandra Nyera na Chris Kande.